manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2019 nguva dzava 7 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iveni nezuro ndakabvakachira General Hospital yedu inoseva mashonaland East yese. Vautanzi hanzi hatina mari yedhizil yekuti tiise generator. Handizi dhizil racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheta kutheta musikame operation nekuti hakuna hakuna magetsi.
Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ukozesa ichiti zviri kukonzerwa negwenya remarasha rekuhwange ravari kutarisira kugadzira nhasi.
Mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonveta kumaus dollars yaakutosvika zvayo kuma60 US dollars kokoko handimaona maitiro azvo uku nei rimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika papi.
Sangano revarayiridzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZESA inoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvakanyanya munyika yose iri kukonzerwa nenyaya yekuti gwenya remagetsi remarasha kuhwange harisi kushanda zvakanaka. Izvi zvauya apo vanhu vakawanda munyika vari kuti kudzimwa kwemagetsi uku kwanyanyisa uye havasi kuziva nguva dzaanenge achidzimwa kana kuti dzaanozodzoka. Asi vezesa vavimbisa kuti nhasi manheru ano zvinhu zvinogona kunge zvave nani kana vagadzirisa gwenya iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezesa vaFulad Gwasira.
Tine dambudziko rakaitika kuchitesi chehwange power station chinova chive jenareta rakati kurei. Saka ndiko kushomekana kwemagetsi kuri kuonekwa nemakastoma edu kuchitaridzira iko kuti loadshedding inenge yapedzerei. Tinoonawozve kuti maimports edu magetsi edu anobva kunze haana kuwedzera. Saka loadshedding yedu ine mastage mairi. Pane yekutanga inoita makuseni nemanheru, kuzoita yatinoti stage 2 inotanga makuseni kusvika na10 manheru. Saka nekufa kwemuchina uyu loadshedding yedu yepari zvino ipastage 2.
Saka gwenya iri riri kugadzirwa here? Zviri kufamba sei?
Gwenya iri riri kugadzirwa tinotarisira kuti panguva maoro anhasi gwenya iri rinenge radzoka vava kukwanisa kupa vanhu makastoma edu magetsi kubva kuma8 o'clock dzemanheru.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzinenge dziri kumbodzimwawo magetsi zvaakukanganisa vanhu ikokoko. Zviri kufamba sei? Hadzisi nzvimbo here dzisingafaniri kudzimwa magetsi idzi?
Kambani yeZESA ine urongwa hwekuti haidzimi zvipatara, haidzimi panopambirwa mvura, haidzimi maairport nemawater pumping nepane zvinochengetedza nyika ino. Izvozvo zviri kuitika. Ndinofunga kuti ari kutaurwa aya haasi maGeneral Hospital, nekuti kana tine dambudziko tinospeya maGeneral Hospital chete, hatizonge tichitarisa makliniki nekuti madziro kwakaita magetsi tambo dzacho hakuna kunge kuine pfungwa dzekuti magetsi anezenge achienda. Saka tambo dzacho dzinenge dzisinge dziri mumisha yatinogara, tambo dzacho dzinenge dziti patinodzima misha iyoyo magetsi anoenda kumakliniki akaita saizvozvo.
Vari kutaura ava ndevekumarondera General Hospital vari kuti magetsi ari kupota achienda ikoko.
Zvinoitika sezvokuti ichi kesi inofanira kutariswa kunzi yakamira sei, nekuti manetwork edu akati kurei kune itika wadambudziko rekuti magetsi anofa anonzi matechnical fault pano kunanga pane chimwe chinhu chinenge chapa choda kuti chigadzire tokurudzira vese vane macritical installations kuti vakanga vaita dambudziko rakaita sairoro vange vachifonera zvita kuti tigone kuti tichibatsirana kuti tinge tichidzosa magetsi nokuasika nekuti dzezivisa ine yatinoti baseload nzvimbo dzisingafaniri kunge dzidzimwa magetsi idzodzo hadzidzimwa magetsi.
Mutauriri wezesa vafulad gwasira vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mumiririre wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nguva chipatara chemarondera general hospital chinenge chisinawo magetsi zvoisa dunhu rose remashonaland east panjodzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamateu tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu zvamira manyama miri mirongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inoseva mashonaland east yese. Vauta hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generate. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe mutheatre musikame operation nekuti hakuna chi hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi east yese zvatoiipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nhai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya, hakusina anonzi mamochari chaiwo. Maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize, toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya ana 10 mausiku vanhu vese tavara na 5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya iyi pamunombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende tanzi tichagadzirisa but paikati tichagadzirisa pacho zvatowesa because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune chaasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribhu. Saka vari kugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesi, the situation is worse. Asi haisiri nyaya yemvura iyi, yanyaya yekushaongeka kwehurumende yedu.
Avo vanga variri mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vachitaura vari parunare kumarondera kwakare. Mutungamiri wesangano revarairidzi rezimta vapo Gundani vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari dziri kunonoka kupera zvasiya vashandi vasina chekubata sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba. Nhasi dhora reRTGS pamukoto range richitengeswa nemadhora mapfumbamwe padhora rimwe chete rekuAmerica kumabhanga, dhora rekuAmerica richitengwa nemaRTGS matanhatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaGundani avati hurumende yakundikana kuzadzikisa chivimbiso chayo chekuwedzera mari yevashandi mwedzi uno.
Kubva pakawedzerwa mari muna April pakaita chibvumirano chokuti kana June akusvika panenge papera hurukuro dzokuti imwe mari iwedzerwe muna June. Zvino June wacho ndo watasvika nhasi uyu. Zvino mapayday asvika, mari hadzisati dzawedzerwa. Hongu basa rokugara pasi vanhu vachitaurirana rakatanga svondo rapera iro. Asi chinonetsa zvino kubva muna April kusvika iko zvino izvi zvinhu zvanyanya kushata zvokuti mapraizi acho aakutyisa. Zvanyanya kuipisisa zvokuti iko zvino izvi vashandi varayiridzi havachagona zvachose. Ndo dambudziko ravapo zvino mudrayiridzi wega wega, mushandi wehurumende wega wega paari aakungotarisa achishamisika kuti izvi zvaakurevei izvi. Nemhaka yekuti mapraizi acho akutyisa, mukatarisa madhiji emawashing soap, mapowdered washing soaps aya anenge achisvika kuma$40, mukatarisa macooking oil kana mazowe chaiwo kuti ndo chinhu chingatarisirwa nemunhu kuti angaisira mwana wake kana kuti iye anwewo zvave kuma $21 zvakadaro izvi. Saka zvazvinoreva iko zvino ndezvekuti mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonverta kuma US dollars yaakutosvika zvayo kuma $60 ikokoko, handimaona maitiro azvo. Uku neirimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika papi. Saka izvozvi ratova dambudziko rakakura rokuti hazvishamisi kungomuka wongoona kwatinoshanda kuzvikoro uko, wongoona pasina munhu akwanisa kuti asvike adzokere kubasa. Saka situation yakaoma zvakanyanya-nyanya.
Asi kana muri kuti nhaurirano dzakatanga muna kubvumbi kana kuti muna April kusvika pari zvino pasina chisungo chamati mabuda nacho muchiwirirana nehurumende, chii chaizvo chiri kunetsa?
Ndo mubvunzo watinawo kana tichitaura nehurumende kuti chiri kukunetsa ichi, sezvo tatine nguva yese kubva muna April iko zvino tatosvika muna June, zvakona zvakare muna June. Maita basa mukabvunza mubvunzo iwoyo, ndo mubvunzo watikuvabvunza kuti kuchazonetsa chii apa, nemhaka yekuti handiti munoona kuti kana zvinhu zvakanyanya kuipa, kana iko kutaurirana kwacho kungotambisa nguva, zvinhu zvinenge zvichifangwakuti zvingogadziriswa zvichienderana neinflation.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare vari muHarare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeredhiyo yeCapital Talk 100.4 FM yehurumende. Vakataura nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. Vakativo amai Grace Mugabe, avo vaive mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vane mapurazi 16 uye vakati havasi kuzokakata mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Tikatanga nekuvabvunza nezvemapurazi anonzi ana mai Grace Mugabe avo tisina kukwanisa kubata.
Haisi nyaya chete kuti kwai nai Mugabe ndiwa nemapurazi kwayo, hatiziveti uwandu hwemapurazi wana Mugabe, hati kuti vana akawanda tinozvi, asi havasiwo vega nai Mugabe vane mapurazi akawanda. Ivo vaMnangagwa nevatungamiri wavo nevanhu vavo muarmy nevanhu vemuCIO nevanhu vekuprison nevanhu vakupolisi nevanhu vemucentral committee leadership yezampiri nemadirectors nemapermanent secretaries ezasi vane mapurazi akawanda. Saka zvinenge zvisiri pachokwadi pachena pamhene kuti titi nyika yese nai Mugabe chete ndiwa nemapurazi akawanda, aiwa kune kwakuda kushandisa simba kusvibisa nai Mugabe. Nai Mugabe vane mapurazi akawanda asi havasiriwo vega. Saka tirikuita kuti mutemo kana kuti policy yegovernment ibate munhu wese, isangonanga vaya vaunorenga kana kuti vaya vausingati kana kuti vaya vatingawirirani newe. Kune kwakukonwa kutonga, vane vakuita utongo hwava Mugabe, pane pasina new dispensation, pane pasina second republic, tetadzoka to the old days nokuti adza kutonga vachishandisa mutemo, one law for Ruhanya and another law for the rest of the country. It is not right.
Totarisawo imwe nyaya yavakabata inyaya yeupfumi, vachiti zvinhu zvakaoma asi vari kuedza nepose pavanogona kuzvigadzirisa, nekudaro vanhu vanofanira kushingirira. Munoonawo sei mashoko aya?
Chinofanira kutanga kugadzirisa ipolitics kuti vanhu vanotongwa sei, munhu unowana utongi sei, unotsarudzwa sei, unosvika pachigaro chenyika sei. Wanzi mukagadzirisa izvezvo zvinoreva kuti munyika mune musina makakatanwa kana kuti handingati macontradictions nemadifferences anoita kuti vanhu vanoda kuinvesta, vanhu vanoda kusima mari dzavo vasauya. Saka the biggest problem yetinayo is the decomposition and corruption of the political. Saka panoda mapolitical reforms okugadzirisa that district yekupolitics. Asi kine district futi yekupolitics, chimwe chikuru ndechekuti nyaya yeuoori chinhu chikuru chabva nezanu kuma1980 kusvika nhasi chavasingagadzirisi. Saka hapana zvitsva zvavari kutaura Munangagwa nekuti zvinhu izvi zvagara zviripo. Asi nyaya yepolitics dzemuZimbabwe ndo dambudziko guru rinoda kugadziriswa. Kana politics dzikagadziriswa, ikonomi yedu ichanaka. Asi vaMunangagwa vanofunga kuti vanokwanisa kuti kugadzirisa economic sector vachiita mareform ekuekonomi kusina mareforms of politics nokuti zvinhu zveekonomi zvinoda rule of law.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg South Africa vari parunare kuSouth Africa kwakare.
We love y'all. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we're chift, yeah. My Isabel. Yeah, bro. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro tanira pasita, father, bari pasita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indonesia, it was Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony, the dancer, father. Magatera Studio 7. Waya, waya. Muza, waya, waya.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu wavo chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Constant Bernard vanoita basa remumba. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Mungatitsananguriro kuti imi semudzimai muri kubata mabasa api munyika pari zvino?
Pari zvino ini ndiri kubata mabasa emumba, ndiri kuMount Pleasant ndichishandiro varungu vachena chaiwo.
Zviri kuendeka here takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika? Munowanikwa muchitambiriswa mari yakawanda sei mwedzi wega wega, uyezve munoipiwa sei?
Zvinhu hazvisi kumboendeka uye hazvisi kumbofamba. Zvinhu zviri kurwadza nokuti mari yatiri kupiwa, tiri kupiwa ma250 RTGS bonds ndiyatiri kupiwa. Saka zvakangotiremera nokuti mari haisimbokwana. Mafuta ekubikisa ari kuita ma$32, rice rokuti 5 kg iri kuita $30, mapedzi cheevana ndinemwe mwana form 3 ari kuita $8, mamwe ma10. Saka zviri kungorwadza sipo dzekugezesa ma7 mageisha sefi i27. Saka hazviri kurwadza, pereke haisimbokwana ende tiri kuisirwa mueco cash.
Saka munozvigona sei mwedzi wega wega kuti muraramise mhuri nemari yamuri kutambirai?
Kutokiya kiya chako kungotiwo tangotenga hupfu, tembotenga chingwa. Ezvino chingwa chakuita 560 bekazini. Saka tangotenga hupfu tobikawo sadza kuseni, tozongozoonawo manheru tobikawo rimwe. Nekuti zviri kurema kuti tichitenga chingwa mari haizokwane. Saka tikatengawo hupfu, tikatengawo cabbage. Mhuri yatorarama as long mune fouti pamagetsi apa pari kurema, cause magetsi ari kuenda every day. Saka takutongotirarama nokubadza macardbox tobva tabika sadza, tongorara tabika manheru tozongozoti mangwanawo tongobadzawo macardbox tongodzisawo sadza, zvatongofamba zvakadaro.
Mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kuendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro?
Mhuri ndine vana 3, first born ari form 3, 2 wacho iZ6 ne3rd wacho akuenda grade 1. Saka izvizvi ndakutongoti form 3 ndiwanda kumbopushwa utaende kumberi ne ava 2 ava vagrade 6 negrade 1 zvaoma, cause mari yacho ndiri kubhadhira per month, iri kudiwa zvikoro zvacho zvinodhura. Saka ndakumboti vamwambomira ndo chikoro nekuti mari haizokwana. Saka ndombotiwo ndakamboitawo mapart timewo kunengwanziwo yamu wacho yemusukewo, kana ndapedzawo basa kwangu palunch pepai ndombomhanyawo part time ndokwanisiwo kutiwo ndowana bhadharo uyu ari kuenda form 3.
Ko kumusha kwakamira sei? Munochengeta here vari kumusha kwamunobva sezvamuri kutaura kuti munoshanda mudhorobha?
Kumusha tiri kuchengeta, kumusha kuna mai variko kumashonaland west uku. Tinovachengetawo but zvekuvachengetawo zvezvongoti wangowanawo 1 kg yeshuga 1 kg asi zvakatooma kozvo kuti tiwase kuvapa zvese zviri kunyetsa saka tinongotopateta kwanisawo ndopatikuvapawo ende musha kwacho kuri kurwadzira kuti apedze takadzingwawo tikumbiiso 20 June tofanira kunge tabva kumusha ikoko ndokwanga ndakawanawo kumusha sehazvo zvikurwadza nokuti tanzi tibve nehurumende takagara zviri pamutemo
manga makapiwa kumusha uku nani uyezve ndiana kuti mubve ikoko kwamanga makapiwa
kumusha kutanga takapiwa naDA ndiyakatipa DA uyu anenge ari kwazvimba nachizvimba chavanga varipo bvatisendera maoffer letter bvatigadzirira zvese bvatipa misha kubva 2000 tichigara kumusha uku zvese tinazvo bvatatopiwa minda yedu tichigara zvakanaka but panguva yahurumende yaED kwakuti yanzi mimagara zvisiri pamutemo vamhinekuti makabva kupi dzokerekwa makabva isusu ndokwandakakurirawo mashonaland west nyange mai vangu nini ndokwavakakurirawo izvozvo pakatouya masoja 7 mapurisa 7 vamwewo varume vakasvika kwaudza mai vangu tinibvai pano mai vangu wose munhu akura kwakuti aiwa nini ndau ndogariswawo nemwana panapa kwakuzondifonera ndakutobva kuno kumont pleasant kwakutoenda kumashonaland west kumusha ndokunzisainai sa 20 June munofanira kunge mabva panapa mudzokere kwamakabva panapa bana nzvimbo yenyu panzvimbo yaminista minu minista woupiwo asi kwedu maminista akazara ndoari kungopiwa futi nzvimbo idzodzo futi zviri kutirwadza isu kuti saka maminista anopiwa minda pamusoro peminda here
mungati vanhu vangani vanogara munzvimbo iyoyi
kwedu patakadhingwa isusu vanosvika 700
panonzi pai panzvimbo apa
vanonzi pamapinga muchingobva pagreat dike
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu kana kuti our lives chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana ekubvumidza Ngochane muhurukuro yedu tabata mufundisi wekereke yeCatholic Church Father William Guri tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Father Guri
manheriwo akandemiri
Father Guri, nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana. Svondo rino takaona mutongi wedare achipa mutongo wakarerekera mukubvumidza kana kupa kodzero kuNgochani munyika iyi. Munoonawo sei?
Matongerwo akaitwa anotipinza kumakakatanwa ekuti kune rimwe rutivi tine maziviro kana mazivisiro okuti muAfrica tsika yeChingochani haisi inobvumidzwa. Asi kune rimwe rutivi totarisawo pane mitemo yatakushandisa mazuva ano inonzi constitution nezvainosungira kuti dzinove kodzero dzemunhu wega ega tiona tichipira makakatano ekuedza kuti paenzane kuti zvatinonzwa isusu nekutarisira nekufunga sevanhu vatema vemuAfrica nezvatinosungirwa kana tambiri pedu bumbiro remutemo saka ndakatarisana nemaererano nekufamaunda bumbiro remutemo ndinoona chiri chinhu chakanaka chakaitwa nedare rekuBotswana kupa kodzero dzavo kuvanhu vanoita zvechingochani munyika yeBotswana
tinoonawo kuti kuchamhembe kweAfrica Botswana yabatanawo neSouth Africa ndeimwe inobvumidzawo zvakare chingochani asi Zimbabwe haibvumidze izvi mungatarisirawo here kuti mune ramangwana Zimbabwe ingateverawo dzimwe nyika dzakaipoteredza
hongu ndinotarisira kuti Zimbabwe ichasvika ipapo nokuti kubvisa mitemo inoshungurudza vanhu vechingochani mitemo yakaiswa nemakoronyera kana kuti necolonialism kusati kwauya varungu kwakava kusina mitemo yakadai saka tine mitemo yakawanda yakadzikwa nevarungu yairambidza zvinhu zvakasiyana-siyana yatakacharemerwa nayo iwoyo mutemo unosunga vanhu ndazvo chingochani mutemo wakaiswa nevadzvanyiri wakanga uine chinangwa chokudzvanyira vanhu vatema ivo vadzvanyiri vakare ivavo ndo wakati nyorera inonzi customary law. Isusu kwa Afrika takati sinachi inonzi customary law. Zvino zvatakanyorwa na mujiti ve Native Affairs Department vaya ndo vakasarudza zvavaiona ivo kuti patsika dzedu vanoda kuzvishandisa se customary law yedu. Zvavakasarudza zvacho izvozvo zvinhu zvaivabatsira kuti vatore vanhu vedu vachivagona kuvashandisa nokuita mari nawo. Vane zvinhu zvakawanda zvanga zviri mutsika dzedu zvavasina kupinza mucustomary law yedu zvavakasiya kunze nokuti zvanga zvisingaenderani mberi nezvido zvavo kana zvine mainterest avo. Saka kana takatarisana nemutemo unosunga ngochani kuZimbabwe neSouth Africa tichiri under British rule, mutemo iwoyo wanga uri mutemo waidzvanyirira vanhu vatema. Tisati takurumidza hedu kugumbuka nekushatirwa kunzi muprista ari kutaura uyo ari kukurudzira zvichingochani. Ndiri kutaura takanangana nemutemo, manzwisiro ari pamutemo nemashandiro aita bumbiro remutemo unonzi constitution. Handisi kutaura nezvemutemo wamwari kana mutemo wezvitendero kana mutemo wetsika dzevanhu, asi mutemo unotisunga mune zvematongerwo anoitwa nyika dzedu kana tama republics sezvataita mazuvana aya. Saka indotarisa kuti Zimbabwe sedemocratic republic yaakushandisa mutemo unobva musarudzo dzevanhu unoda kuita zvido zvevanhu nekushandisa process inonzi democracy yokuti zvinodiwa nevanhu zvinoiswa pamberi pevanhu vovhota vosarudza vobvumirana zvavanenge vabvumirana. Tikanyatsoteedzera makwara chaiwo edemocracy nerepublicanism, Zimbabwe inofanira kuti izosvikawo pakubvisa mitemo iyi yakaiswa nemakoronyera yaidzvinyirira vanhu vatema.
Father Guri, munee muri kutsigira neimwe nzira kuti chingochani changa chagara chiri mutsika dzechivanhu?
Hongu, patakaita dzidzo zvangu paunivhesiti of Zimbabwe zvinhu zvatakaona zvokuti chingochani chakanga chagara chiri mutsika dzevanhu. Zvakaita varungu ndezvekuti vakachiita yatinoti criminalize, vakachiita problematize and criminalize. Chingochani chakanga chirimo mumagarira aita vanhu asi chakanga chisiri a crime, chakanga chisiri a problem. Pane mabushman paintings evakuru vakare anoratidza kuti tsika yechingochani yaizivikanwa nevakuru vekare varava. Saka chakaitwa nevarungu pavakaisa mutemo wavo ndechekuti vakachiita chinhu chinosungisa, but kuvapo changa chiripo chichigamuchirwa nenzira dzakasiyana siyana mumagarira aita vanhu, asi changa chisiri dambudziko rachakaitwa nevarungu kuti chive dambudziko.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu Father Guri. Dai nguva ichiwedzerwa taiwedzera tinyatsokurukura.
Handingandatenda wakande miri mese nevateereri.
Manga makateerera kune mufundisi wekereke yeCatholic Church Father William Guri, avo vari muAnnapolis muMaryland muno muAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga Kandemiri weStudio 7 kutipa chirongwa upenyu hwedu, our lives. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 3-0. Yada yadamburawo Chapungu 2-1. Black Rhinos yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Herentals yakunda iyo Harare City 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, ukozesa ichivimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri nhasi sezvo magwenya remarasha rekuhwange Thermal Power Station ranga risiri kushanda zvakanaka richiwedzera kushayikwa kwemagetsi rave kugadziriswa uye zvichitarisirwa kupera nhasi. Sangano revarairidzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka zvasiya vashandi vasina chekubata. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye vateereri musakanganwe kuti tine chimwe chirongwa chinoitwa mangwanani ega ega kubva musi wesvondo kusvika Monday kana kuti muvhuro mangwanani nenguva dza 6 kusvika Friday nenguva dza 6 mangwanani zvakare chinoitwa ne Studio 7 asi iko zvino ndombokusiya imina Chris Gande muchiteerera nhau dzeIsindebele ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we see cut this